tichitarisa uori urukuitika panyaya yezvicherwa ningati urwere wabata nyika yedu urukuita kuti nyika yedu irambe yakawonda irambe ichitambudzika nekushungurudzika nekungotenderera panzvimbo imwe chete. Saka zvinhu zviri kutirwadza kuti nyika isi kuenda mberi, asi panguva imwe cheteyo nyika yedu iri kurasikirwa neupfumi mabhiriyoni akawanda pagore, yet budget redu ringori about 3.6 billion.
Mungati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda zvakadii tichitarisa budget repagore ramuri kutaura nezvarere?
Mari yatiri kurasikirwa nayo imari yebudget yakapetwa zvichida kashanu pagore. Zvotionesa kuti nyika yedu ine mukana wekuti tinokwanisa kugadzira upfumi nemabasa neinfrastructure yenyika zvekuti muAfrica yese nyika yatingati isusu inofanira kunge iri kukwikwidzana neZimbabwe eSouth Africa. Asi tazvidzorera kumashure kuzvifananidza nenyika dzatingati mafailed state akaita sana Somalia.
Ko sei muchidaro?
Nekuti upfumi hwenyika hausi kushandiswa kuvaka nyika yeZimbabwe, asi huri kushanda kubatsira makoronyera uye nenyika dzakaita sana United Arab Emirates kunova ndokuri kuendeswa zvicherwa zviri kupiwa munyika muno zvichibuditswa nekubatsirwa nevanhu vanofanira kunge vachichengetedza mutemo uye nekuchengetedza mainterest enyika yeZimbabwe.
Asika vehurumende vari kutiwo vari kuedza nepose pavanogona kusunga vari kuita zveuori tichitarisawo kusungwa kwakaitwa muzvare ereta Rushwaya nevamwe vasori nevamwe vanoshanda navo.
Mahumbwa ari kuitwa aya kusungwa kwaRushwaya chinhu chakaitika even vacho vanga vachishanda naye vasingazvitarisiri. Ndosaka makaona kuti prosecutor akakurumidza kubvuma kuti ngaapiwe bail gare gare kwakuzopinduka kuti aiwa ngaanyimwe bail. But zvinokuonesa mafungiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pehuori huri kumineral sector kuti chavari kuda icatch and release, ende iko zvino izvi vari kushanda round the clock kuti vaone kuti Rushwaya vanomubuditsa sei, nekuti mhosva yaRushwaya iri kuonesa kuti network racho rakakura.
Mungatsanangura here apa?
Rinoinvolva vanhu vakawanda kupolisi, kuaviation, kunyangwe nekupolitics in government. Pane mazita akawanda ari kubuda. Tikatenderera munyika inoiyi unoona kuti gold riri kutengwa nemakoronyera zviri pachena. Ukaenda kunana Mazowe, ukaenda kupenda longa right now, kune imwe kambani iriko iri kutora goridhe ichienda naro kwatisingazivi. Kambani iyo hainyatsotombozikana kuti yakarejestwa kupi.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya yekurwisa uori?
Uori hwacho huri kuitika, dambudziko riripo nderekuti huri kuinvolva vanhu vatinofanira kunge tichichema kwavari kuti varwire mainterest enyika. Ndosaka zvizhinji zviri kuitika zvinoita sekunge zviri normal, nekuti vanhu vakangoziva kuti apa pane zita ranhingi riri kutaurwa vanhu vaakutotya, kunyange mapurisa anenge aakutotya. Saka corruption yacho inenge ichiitika vanhu vanenge vachizviona, asi vanotya kuti vakazvitaura vanotyira upenyu hwavo, vanotyira mabasa avo. Saka tichaona ya Henrietta Rushwaya kuti ichabuda sei. Iko zvinezvi aakuti ndakatora bhegi risiri iro, asi unoona kuti gold racho raanga ari naro ipurified gold.
Richiwanikwa kupi?
Rinongowanikwa chete kuReserve Bank of Zimbabwe kuFidelity Printers. Saka how can gold rakapurifaiwa rinozoonekwa raamuhandbag mumba maHenrietta Rushwaya?